taona nyaya yaitika musuwa 11 October leadership nevamwe across the country vashandi vakarohwa vakasungwa nyaya dzavo dzichiri kumadare vachi exercise kodzero ravo riri ku convention 87 bas zvinofanira kutaurwa kuILO saka hazvisi zvinyuwani kana hurumende ichingochora kodzero remushandi iro riri muconventions iyo hurumende inenge yati inotedzera maconventions akaidayo tinotoreporta kuILO saka we have already notified ILO kuti muno tinogona kuvataka ratifya convention yagadi seZimbabwe asi hatisi kuitedzera ndizo izvi zvaitika musowakati ichi chaitika ndizvo zvataita kukoratidza kuti hurumende haisi kutedzera maconvention inenge yakaratifaiwa yakaisa mutemo wenyika kuti vashandi vane kodzero rekudemonstrata vopetishina zvamuconstitution yeZimbabwe izvozvo asi in practice hazviitike
saka tsamba iyi makaendesa rinhii kuILO
yaane mazuva matatu yaenda kuILO takatovapira nyaya yedu yezvakaitika musi wa 11 October
saka chii chamunotarisira kubva kuILO kana mavapira zvichemo zvenyuzvo
mamechanisms aya akaisirwa kuti nyika dzizive kuti vamwe vari kubata sei nyaya dzemutemo mutemo kauyu unenge wakazvipira wega uchiti ndichatedzera saka kuzivisa vamwe zvinotovatsira because pane dzimwe nyika dzinoti kana nyika yakadai ine rekodi yakadai panyaya dzekodzero dzevanhu munotogona kushaya ruvatsiro
tiri kunzwawo kuti mune urongwa hwekuendawo kumatare edzimhosva nenyaya idzodzi dzekodzero dzevashandi zvakamira sei
isisu tiri kufungidzira kuti mutemo unogona kuva uripo tinoda kuona kuti mainstitutions aripo aya anotedzera mutemo zvakaita sei saka zvatinoita isisi kutedzera zvinyorwa like kuti constitution inotibvumidza kuti tiite zvakati saka tinoendera pamberi tichiexercisa kodzero yakadaro tinoda kuona chekutanga kuti mapurisa anotedzera here constitution inotibvumidza izvozvo